Party constitution yedu inotaura kuti every party member anofanha kuva ne freedom of association ne nhengo chero yepamusoro vice president Emmerson Mnangagwa. Asi the concern came patakanzwa kuti pane ivo vatakadzinga sevanhu vemusangano tikawirirana semusangano kuti ava vanhu ava vari kupusha iyo yatinoti secessionist agenda, and ndoo vanhu vatainzwa kunzi vakaonekwa vari kupati ya vice president Emmerson Mnangagwa. Saka chandingade kuti nditsanangure vanhu ndechekuti haisi nyaya yekuti maparty members aenderei kumba kwa vice president kunoonana nawo, kasi chatiri concerned nacho chikuru ndechekuti ivo vaenda ikoko vanhu vakadzingwa muparty yezanu PF. Chavari kumbodirei chii kuramba vachida kuzviasociata na vice president Emmerson Mnangagwa? Iye zvinozvi makanzwa kuti Zuro maprovincial chairpersons vakasangana kuti vakurukure kuti chinakwa changa chiine vanhu ava chii, isusu tichitaura kuti isu tiri kufamba negwara rezanu PF, gwara ravamugabe rinotaura iro kuti one zanu PF, one center of power.
Vamusengi, pindai tinzwe.
Dzimwe nguva vamwe vanenge vachinotsvakawo mazano kuvakuru kuti kuda zvavakadzingigwa zvacho vanogona kuvakiwa boys kumusangano kunodiwa manumbers. Seni ndadzingwa asi handirambidzi kuvhotera zanu PF ka. Saka zvekuti tiri pamutevedzeri wemukuru wenyika chero da president varipo tiregonangoenda kumba kwavo vakatitichedza kana kungoti kuvakumbira tokumbira kuti timbomwa madhirisi nemu. Vamwe dziri hama, saka pakadzingwa vanhu havana kudzingwa mudzimba, vakadzingwa kubato.
Mukoma Jason.
Chandingade kubvunza ndechekuti semunhu wemusangano kana muchiziva gwara rezanu PF, of which tiri kuziva kuti kumusangano takakudzingai, asi chatoda kuziva ndechekuti zanu PF haina disciplinary committee here. Committee iyi yakagarwa, inogarwa kuzanu PF headquarters, haigarwe kumba kwava Mnangagwa. Isusu chatinoziva kuti hongu munokwanisa muri hama, but nyaya yekuti hapana ivo vamunangagwa futi vakatotaura kuti iye mukomana uyo anozvita energy mutodi akangoyerekana apindo mukati imomo achizvipoza semember of parliament. Saka hatizonzwisise kuti chinangwa chake chanchiri chei, chikuri kuda here kudziya mushana navice president kana kuti kudini? But isusu chatinoziva ndechekuti gwara remusangano rinotaura iro kuti rine machannels.
Vamusengi.
Ndaichida kuvabata panhau yekuti gwara remusangano vachitaura zveconstitution, ndoona sekuti ipapo vanoda kubatsigwa bhozi. Constitution haisi kutoteedzera totally bhozi. Kudzingwa takangokarikana tichingotarisa patv madzingwa, hatitamboshedzwa kudisciplinary committee. Saka inhau yekungoti aiwa vari kungoita zvekungojamba jamba bhozi, vane agenda dzavo.
Ndozvinotaurawagwara remusangano baba, kuti kana muchiziya gwara remusangano hapana munhu akambobedzwa kumusangano kuti huya tikudzinga. Kana pati yauya kune resolution yekuti munhu adzingwa musangano, disciplinary committee inotozoitwa wakuda kueya magrievances ako, and musangano uyu ndo unozogara pasi uchitaurisa kuti munhu watadzinga shuwa ane explanation here chaiyo chainogona kuti mitsoti adzoke musangano. Isusu takawirirana kuconference, kucongress, kuti tiri kufamba ne-one center of power. Makuda kuuya muchida kudestabilize utungamiri hwedu. Imimi munozviita mafollowers avice president Emmerson Mnangagwa, munozviita mafollowers avo. Sei muchida kutinta zita ravo, muchivapinza munyaya-nyaya dzisinei nenyika, dzisinei nedevelopment. Ndo chatida kunzwisisa kwamuri nenyaya yekuti imimi makuti mislida nyika, makutipa isusu musangano headache yekuti tikonsentrate munyaya-nyaya
dzenyu. Nenyaya yakamira sei ikoko musangano? Ndikuona kuti munenge muri kutorashika, hamutozivi musangano.
Makarasika ndimi makadzingwa musangano. Isusu tichirimo, isusu tiri kufamba negwara remusangano. Saka mutaura kuti takarasika, kuti dai tanga takarasika tirisu takadzinga. But isusu tinotaura kuti aiwa kwete,
vanhu vakatodzingwa vakatodzingwa senhau yekunzi unenge uchitaurwa zvepachena namurutaura izvi. Zvakangofanana nezvakaitwa chero kwafitting kune vanhu vamajuru vakadzingwa, kune vanhu vanhingi vakudzingwa. Munodzinga vanhu muchiti ndevanhingi musati mavagunzo kuti ruwanhingi. Saka igwara remutangano iroro kuti unongomuka wakadzinga munhu nekudhanza nditeera nini. Kokana kuruti hama yake saka hakuna munhu achateera hama.
Mukoma Jesu.
Kutevera kwamuri kutaura, kutevera kwekutevera kuumba here kana kutevera kwekuda kutevera kuti munhu atonge.